Constitutionally, vanoongorora magweta vanga vakagara vakataura kuti election period inotangisa ipapo kuma 22 July kusvika 23 August, in between ipapo ndo panokwanisa kunge pane sarudzo. Saka isusu seZimbabwe Election Support Network tozvikurudzira kuti tsarangatudzo dzedu dziiswe zvinoenderana nemutemo wenyika neconstitution yenyika. Saka zvakanaka kuti adati achiudzwa the exact date racho dzemusi wani, kuitira kuti speculation ipere, vanhu vagotangisa kuchigadzirira. Maobservers vanoita voter education, mapolitical parties vese, mastakeholders kuti vange vachiziva kuti ko iyo actual date yacho ndirini, kuti vanhu vagokwanisa kudii kugadzirira. Uyezve tanga takakurudzira kuti dai aya vanonzi maobservers, sezvo president yenyika vamunangabva vakati gore rinotodawo reedza maobservers anobva kune dzimwe nyika, kuti dai vachibvumirwa kuuya kuzoita pre-assessment. Uyezve ne-long term observation, nokuti election haisi chete yomusi weelection uyo, asi kuti zvinoitika nguva yapanenge leading to the election, zvanga zvakanaka kuti maobservers ange achiongorora seiko zvino kwataakuenda kuinspection yevoters roll, kwozoita nomination of candidates necampaigni, maobservers anga atovapo. Pano kuti vazongoinvaitwa tapadhuze hazvibatsiri. Zvaka zvakanaka kurudzira kuti vaongorore ava vauye nguvawo chipo.
Vezeki vari kuchema-chemawo nekushaya mari, pangagadziriswe sei apa?
Tokurudzira kuti hurumende yedu inge ichipa priority kupadzeti mari, nokuti toziva kuti election yatakatarisira yakananga nezvakawanda kuti ipe legitimacy kugavhenmendi yedu yatinayo. Uyezve whoever wins in power unouya kana kuti unoona legitimacy through an election which is credible, free and fair. Saka zvo zvakanaka kuti anenge ahwina unga gavhenmendi iripo kana vamwe vachapinda, election inge ichiita zvakanaka. Sazvinoda kuti mari ipiwe nguva ichipo kuitira kuti vatripe election iyoyo kuti bude zvakanaka, nokuti zvikanonoka kupuhwa mari zveki ndotoona kuti havazokwanisi kuti zvifambe zvakanaka, zviri smoothi. Saka zvakangonaka kukurudzira hurumende yedu kuti dai vapa priority kuzeki neelection iki inotera kuti igobuda zvakanaka, sekutaura kwavakaita kuti vanoda kuti inge iri free, fair and credible election.